Kanzuri gutare mtare inoti chashandisa mari inosvika mamiriyoni makumi mana nemaviri madhora mubhajeti rayo regore rinouya. Pamari iyi mamiriyoni makumi matatu nematatu emadhora imari ichabviswa nevagari kuburikidza nemitero imwe yacho ichabva kuhurumende. Mukuru wesangano revemaindustry reConfederation of Zimbabwe Industries, CZI, vaRemington Mupande, vati vanotarisira kuti kanzuru inge ichicherechedza kuti makambani anoda kubhadhara mari yawo yemitero kana achiwana zvakakwana kubva kukanzuru.
Ezi industry tinotarisira kuti mvura inge ichive available. Tine dambudziko remvura zvikurusa kuma industry zedu. Mvura inowanika panguva dzinoita 6 makuseni kusvika 1 masikati. Pamwe pacho pese apa panenge pasina mvura. Industry dzedu dzinoda mvura yakawandisa. Saka kana pasina mvura panenge paine dambudziko. Tinoitawo dambudziko rekuti even moto chaiwo ukavapo moto haudzimiki nekuti panenge pasina mvura. Tinotarisawo kuti migwagwa yatiri kushandisa muno mamutare yakashatisa zvikuru ende tinenge tichitarisira kuti 2019 kanzuro ichange ichitora matano ekugadzirisa migwagwa iyoyo. Tinotarisawo zvimwewo zvinosanganisira kuita business kuti mamutare munomu kuti uwane license zviri kutitore nguva yakarebesa. Ende hazvienderane nezvatinge tichitarisira kana kutaura nenyaya dzana ease of doing business. Tinotarisira kuti nguva idzodzo dzinge dzichidimburwa zvikuru kuti munhu anga achikwanisa kuwana license kuti aoperate mamutare. Dzimba dzevashandi tiri kuona kuti kanzuro haisi kusevhisa mastands. Ende isusu ifungidziro yedu area yekuti kanzuro dai yagadzirisa ipapo. Zvatiri kuona ndezvekuti makooperative akawanda ari kusevhisa. Asi ukaenda nzvimbo idzodzo haparakidze kuti pange pakaseviswa. Ukaendaona naGimboki hongu vanhu vari kugara hakuna mvura, hakuna matoilets, hakuna marodzi atingataure nezvavo. Ende tinofungidzira kuti sekuta guru remutare hatingange takadaro.
Bishop of Anglican Church vari pamujikandi gereva Sebastian Bakare avo vange vari pamusangano uyu vanotiwo kanzuru yeguta remutare inosungirwa kurangarira vanoshaya vakaita senherera neshirikadzi sezvo pari zvino homwe yeMayor's Christmas Cheer Fund isina mari. Imwe nhengo yesangano rinomirira vechidiki reConscious Development and Empowerment Trust CODET muzvare vimbai bepera vanotiwo vanotarisira kanzuru yemutare kuti icherechedze vechidiki mubhajeti iri kuburikidza nekuvawanira zvekuita.
Tarisiro yedu after the summit yanhasi tinotarisira kuti issue yesocial services muhealth sector ngaioneke ichisumudzirika because as my youth we are unemployed and wapedza kubhadhara $9 that is expected for you kuti uwane maservices unoona pakliniki mishonga yacho hapana. So at the end of the day tinoona kuti even my youth mazano vazhinji vacho vari kurwara and they cannot afford kubhadhara mari iyoyoyo. Once akwanisa kuafforda kubhadhara mari iyoyo, the services should be provided for him or her. Even looking at the issues to do with the environment, our environment munomuka yakuparadzwa because vanhu vari kuita basa rekutema miti, vanhu vari kurima makomo. Saka there is need for the council to put more emphasis and to put more money mu issues to do with the environment. Thank you very much.
Imwe nhengo yevashandi vesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaIsaac Muringo vati bhajeti rinosungirwa kuona kuti vashandi vabhadharwa mwedzi wega wega nenguva yakafanira pamwe chete nekuvawanira dzimba dzekugara nekubhadharirwa mari dzeurwere pamwe neyekufambisa kuenda nekudzoka kubasa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reUMRAT iro rakaronga musangano uyu vaidzwe nduve vati musangano uyu wapa mukana wekuti vagari vemuguta vape muono wavo pamusoro peramangwana rinosimudzira guta.
Nhasi changa chiri chekuti business community United Mutare Resident Trust yakamirira maresidence emamutare nemutare City Council nemachurch wasvike papoint yekuti wati kana tichiti civil society inofanira kuita chii mukugadziriswa kweguta posetwa mapriorities. Kana tichitaura zvemutare City Council zvaidi kusanganawo nazvo zvimhingamupini zvainoda rubetsero kubva kubhizinesi kubva kune machurch kubva kune maresidence nezvimwe, uye chachiri chinangwa chekuti isusu tiite set the tone for further engagement mugore ra2019 2019. Sinzi tiri kuti isusu kana vanhu vakaramba vari mumasilo zvavanenge vari, hapana kutaurana kunoitika, uyezve hapana kuenda mberi kunoita service kune kubudirira kweguta. Guta ratinaro ihwani rinonzi Mutare, uyezve hatina rimwe guta. Saka tikasatobatana pakugadzirisa guta redu iri, muona dzimwe dzenguva hatikwanisi kunga tine maanswers ezvinhu zvatinongwanisa kunga tichiita. One of the things zvataona zvabudirira pazvara nandezvekuti business has committed kana kuti yavimbisa kuti ichabhadhara mari dzemitero kukanzuro. Nzira dzacho dzinokwanisa kusiyana dzavanocommunicata nadzavo kumamembers avo, but tafara zvikuru kuti business yakomitawo kudaro. Civil society yakomitawo kune zvinhu zvainge yachanga ichiita, uye Mutare City Council yakomitawo kune zvinhu. Ndiko kutanga kweservice delivery yatingati inenge iri sustainable nekuenderera mberi kwemakore muguta rino reMutare.
Kanzuru yeguta reMutare inochema nerekuti vagare vane chikwereti chinosvika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri emadhora. Izvo inoti zviri kudzosera shure mabasa ayo ekuwanira vagari zvavanotarisira. Meya weguta iri vaBlessing Tandi mazuva mashoma apfuura vakavimbisa vagari kuti vanenge vachibhadhara mitero yavo nemazvo vachawanirwa bhonasi gore rinouya, asi havana kutaura kuti bhonasi iri rinenge rakamira sei. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.